bongo fresi nyayo ndezuti sekutanga pane munhu akapondwa kuna Lighton na Percy Road kuWellington akabva awanika asina musoro yatoti pachirongwa nedistrict report then mapurisa achiita mainvestigations kwezidenda rino ndopakazoitawo munhu uyoyo akazowanikawo anga aba motikari yaanga haya yaine musoro wemunhu musoro munga abonderana nemotikari 3 pakaita chase up saka izvozvi zvichataona ndechekuti musoro wemunhu iye iyoyo ndiwo musoro wemunhu akapondwa uyauyauyawanga vainawo endi tiri kuongorora chinangwa kuti ndechei chekuti vanhu vanouraya munhu votakura musoro voenda nawo saka tiri kutsvaga vamwe vacho vanga vachishanda nawo mashoko mazhinji tichaburitsa mangwana
mungazi here kuti vangani vamwe vari kutsvagwa pane mapurisa
so far hasati taziva but iye abatwawo ari kutaura kuti ane vamwe vake vane dzimotikari vaanga vachishanda nawo vakaponda munhu iyeye uyezve nekutora kwavakaita musoro uyu zvichimhinzi pane zvinangwa zvavanga vainazvo
saka tingati totarisira zvizere mangwana ndopachaburitsa mapurisa kuti vapereketa kusvika pato
ndizvozvo.